Genesisi chitsauko chemakumi matatu nembiri. Jakobho akaendawo nenzira yake, uye vatumwa vaMwari vakasangana naye. Jakobho akati achivaona, akati, “Uyu ndiwo musasa waMwari.” Saka akatumidza nzvimbo iyo zita rokuti Mahanaimi. Jakobho akatuma nhume mberi kwake kumukoma wake Esau munyika yeSeiri, iyo nyika yeEdhomu. Akavarayira akati, “Izvi ndizvo zvamunofanira kutaura kuna tenzi wangu Esau kuti, ‘Zvanzi nomuranda wenyu Jakobho: Ndakanga ndichigara naRabhani uye ndakagarako kusvikira zvino. Ndino mombe nembongoro, makwai nembudzi, varandarume navarandakadzi. Zvino ndiri kutuma shoko iri kuna she wangu kuti ndiwane nyasha pamberi penyu.’ Nhume dzakati dzadzoka kuna Jakobho dzakati kwaari, ‘Takaenda kumukoma wenyu Esau, uye ari kuuya zvino kuzosangana nemi, uye ana varume mazana mana.’ Ipapo Jakobho akatya zvikuru uye akatambudzika. Akaparadzanisa vanhu vaakanga anavo mumapoka maviri, uye makwai nemombe nengamerawo. Akafunga akati, ‘Kana Esau akasvika akaparadza rimwe boka, boka rasara ringapunyuka.’ Ipapo Jakobho akanyengetera akati, ‘Haiwa Mwari wababa vangu Abhurahama, Mwari wababa vangu Isaka, imi Jehovha makati kwandiri, dzokera kunyika yokwako nokuhama dzako, uye ndichaita kuti ubudirire. Ini handina kufanirwa nenyasha dzenyu dzose idzi uye nokutendeka kwamakaratidza muranda wenyu. Ndakanga ndichingova netsvimbo yangu bedzi pandakayambuka Jorodhani urwu. Asi zvino ndava mapoka maviri. Ndinokumbira kuti mundiponese kubva muruoko rwomukoma wangu Esau, nokuti ndinotya kuti achasvika akandiuraya, uyewo namadzimai aya navana vavo. Asi imi makati, ‘Zvirokwazvo ndichaita kuti ubudirire uye kuti zvizvarwa zvako zvive sejecha regungwa risingagoni kuverengwa.’ Akapedza usiku hwose ipapo, uye pane zvaakanga anazvo akatsaurira mukoma wake Esau chipo chaiti mazana maviri enhunzvi dzemakwai namakumi maviri enhongo dzembudzi, mazana maviri amatunzvi amakwai namakondowe makumi maviri, ngamera hadzi makumi matatu navana vadzo, mhou dzemombe makumi mana nehando gumi, mbongoro hadzi makumi maviri uye nehono gumi. Akaita kuti zvichengetwe navaranda vake boka rimwe nerimwe riri roga, uye akati kuvaranda vake, ‘Tungamirai mberi kwangu uye musiye nzvimbo pakati pamapoka.’ Akarayira uya akanga achitungamira akati, ‘Mukoma wangu Esau paanosangana nemi uye akakubvunza achiti, uri waaniko iwe uye uri kuendepi, uye pfuma yose iri mberi kwako ndeyani?’ Ipapo iwe unofanira kupindura uchiti, ‘Ndezvomuranda wenyu Jakobho. Izvi zvipo zvatumirwa kuna she wangu Esau, uye iye ari kutevera mumashure medu.’ Akarayirawo wechipiri, wechitatu uye nevamwe vose vaitevera mapoka achiti, ‘Munofanira kutaura chinhu chimwe chete kuna Esau pamunosangana naye, uye murangarire kuti muranda wenyu Jakobho ari kuuya mumashure medu, nokuti akafunga akati, ndamunyaradza nezvipo zvandiri kumutumira mberi. Pandinozomuona zvichida, achandigamuchira.’ Saka chipo chaJakobho chakatungamira mberi kwake, asi iye pachake akavata mumusasa, nokuti akafunga akati, ndichamunyaradza nezvipo zvandiri kutumira mberi. Pandinozomuona zvichida, achandigamuchira.’ Usiku ihwohwo Jakobho akamuka akatora vakadzi vake vaviri, varandakadzi vake navanakomana vake gumi nomumwe vakayambuka pazambuko reJabhoki. Shure kwokuvayambutsa rukova, akayambutsawo zvose zvaakanga nazvo. Saka Jakobho akasara ari oga, uye mumwe murume akaita mutsimba naye kusvikira utonga hwatsvuka. Murume uye paakaona kuti akanga asingagoni kumukunda, akabata paudyu yaJakobho zvokuti udyu yakashodogoka paakanga achiita mutsimba nomunhu uyu. Ipapo murume uye akati, ‘Ndirege ndiende, nokuti utonga hwatsvuka.’ Asi Jakobho akapindura akati, ‘Handingatongokuregei muchienda kusvikira mandiropafadza.’ Murume uya akamubvunza akati, ‘Zita rako ndianiko?’ Jakobho akapindura akati, ‘Jakobho.’ Ipapo murume uya akati, ‘Zita rako harichazonzi Jakobho, asi Israeri, nokuti wakarwa naMwari uye nomunhu ukakunda.’ Jakobho akati, ‘Ndapota hangu, ndiudzei zita renyu.’ Asi iye akapindura akati, ‘Seiko uchibvunza zita rangu?’ Ipapo akamuropafadza. Saka Jakobho akatumidza nzvimbo iyo zita rokuti Penieri, akati, nokuti ndaona Mwari chiso nechiso, asi handina kufa. Zuva rakakwira pamusoro pake paakanga opfuura Penieri, uye akanga achikamhina nokuda kwehudyu yake. Naizvozvo kusvikira zuva ranhasi vaIsraeri havadyi runda rakabatanidzwa nehudyu, nokuti hudyu yaJakobho yakanga yakuvadzwa pedyo nerunda.